pasina kana mazuva akawanda vatorere nawo vabva kuradzika mumwe wavo muzvinambiri munyadzi kutora nawo Sandra Nyaira uyo akamboshandira Studio 7 kwemakore 12 mumwe mutori wenhau anga ane mukurumbira munyika Tawanda Gudlanga ashaya zvakare nechirwere checovid-19 nhasi mangwanani kushaya kwagudlanga kwaziviswa neshamwari yake Nigel Nyamutumbu padande mutande rake retwitter nhasi mangwanani mutungamiri werudo remasangano anomirira vatori venhau munyika rezimbabwe union of journalists vamichael chidene vati vatori venhau varwadziwa zvikuru nekushaya kwagudlanga misodzi yavo yekuchema Nyaira isati yambohoma
tiri kunzwa kushushikana kukuru nekurasikirwa kwataitwa naTawanda Gudlanga Tawanda Gudlanga anga ari umwe wevatapi venhau anga aine mufaro anga achidzira basa rake anga aisa basa rake nemazvo uyezve Tawanda afa mushure mumazuva mashoma shoma atirasikirwa nerimwe gamba guru Sandra Nyaira tinoti sei Gudi family tiri kuchema zvikuru Tawanda anga ari umwe wevatapi venhau vanga vachibata nyaya dzinoenderana nemagariro evanhu munharaunda anga ari munhu uye anga achiita anga achienda munzvimbo munogara vanhu unobata bata nyaya dziri muvanhu nyaya dzanga dzichifadza vanhu so tinoti isusu semajenarist tarasirwa zvikuru nemutapi wenhau anga achiziva nyaya dzevanhu uye achibata panhongonya penyaya dzinobata batawo vanhu
munyori musangano reyoung journalists association of zimbabwe valeopold munhende vakurudzira hurumende kuti isawanze misangano inoita kuti vatori venhau vange varipo vachiti hurumende yave kufanira kushandisa umhizha hwechimanje manje kuitira kuderedza mikana yekuti vatori venhau vasasangane nevari muhurumende senzira yekuderedza mikana yekubatwa nechirwere checovid-19
kushaya kwavaita kunotiratidza kuti vatapi venhau vari kuramba vari panjodzi yekuurawa neutachiona hwecovid-19 tine chikumbiro kune maorganization ese anosapota majournalist vatapi venhau kune hurumende kuti vazamewo nepavanogona napo kupawo vatapi venhau zvinokwanisa kuvadzivisa kuti vabate utachiona mafase mask mahand sanitizer hurumende iri kufanawo kuti nekufamba kwenguva izame kuti mukushanda kwayo isapota ichingoda kungosangana nevatapi venhau nenyaya kuti utachionawo vatapi venhau vanogona kuva varivo vanawo vopa vashandi vehurumende vashandi vehurumende vanogona kuva varivo vanawo vopa vatapi venhau ngatishandiseiwo teknoloji itsva yavakwe sepanotaurawo mutungamiri wenyika kana president's office kana kuti information ministry ikastreama yopa vatapi venhau feed yacho tokwanisa kushandisawo vhidhiyo yemutungamiri wenyika pane kuti tese tinoungana kustate house kana kuti tese tinoungana pamahofisi ake pamunhu mutapa
gurukota rezvoburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa havana kunge vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo uye mutevedzeri wavo vakainnes paradza vati vanga vasingadzwe zvakanaka vakati taure nemunyori mubazi ravo vanik mangwana avo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo asi vamangwana vanyora padande mutande ravo retwitter vachiti varwadziwa nekufa kwagudlanga vakati chizvinyanyorwadza ndechekuti nyika iri kuramba ichirasikirwa nevatori venhau vane mukurumbira zvichakadai gurukota rezvemari vamutuli ncuve vaburitsa mashoko ekuti vachatora urongwa hwemidterm budget and economic review svondo rinouya vachishandisa umhizha hwechimanje manje nechikonzero chekupararira kwedenda recovid-19 mutungamiri wemedia institute of southern africa muzimbabwe vatava nemoyo avo varatidzawo kushushikana nekufa kwagudlanga vati odai makambani enhau aonawo kuti vatapi venhau vanovashandira vave vashoma munzvimbo dzavanoshandira uye vane zvikwanisiro zvokuzvidzivirira kuchirwere checovid-19
tinochitaura kuti kumakambani anoita nezvekutepfenyura nezvekufambiswa kumashoko ngaazhiedze nepaanogona kushandisa madande mutande nezvepamuchadenga kuti vaite basa vange vane vanhu vashomasa zvikurusa panzvimbo dzavo dzokuita basa kana pamabhizimusi kuitira kuti vanhu vasanyanya kuungana nekuti denda rinotapuriranwa nyore panenge pane magungano zvakare tinotaura tichiti zvakakosha nekuti makambani anga achikoshesa kudzivirira kwedenda iri zvikurusa nekutenga zvinogadziswa zvinoshambadzirwa pasi rose kuti zvinovasanganisira izvo zvinochenesa maoko masanitizer zvinodzivirira muromo nemhuno anovaiwo mamaski nezvakadaro kuitira kuti tiri pamusoro pekurwisana nedenda iri.
Pepeti Obepa naRed Observer vabva naBaston Dlana vatiwo zvakakosha kuti vatori venhau vabayiwe nhomba dzekuzvidzivirira kuchirwere checovid-19 uye kuti vashandire kudzimba dzavo.
Zvekuti vatapi venhau vasenzi vari kumba chinhu chinotofanira kutariswa zvikuru nemabhosis kuti tidzikisire dzinhamba yemajournalist vari kurohwa nechirwere ichi. Vamwe vakatovhaccinatwa and handifunga kuti pane pachine vakawanda vasati vavhaccinatwa, asi tinokurudzira one kuti vanhu vavhaccinatwe, two kuti vanhu vaedze zvikurusisisa kusevenza vari kudzimba kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Gudlanga uyo anga ave nemakore makumi mana nerimwe chete ekuberekwa ange ave maneja wenhetsenyuro yeyafm kuzvishavane. Gudlanga akamboshandira makambani enhau anoti ZBCTV achitetsenyura chirongwa chinonzi Business Forum uye akashandirawo nhetsenyuro yeclassic 263 pamwe nesport fm. Muna 2017 Gudlanga akapiwa mubayiro wekuva munhu akakunda vamwe vese munyika pakutetsenyura paredhiyo mumakundano enational arts merit awards. Kusvika pari zvino vatori venhau vashanu vafa nechirwere ichi kubva zvachakapinda munyika. Vatori venhau ava vanoti Zororo Makamba uyo akavewo kutanga kutorwa nechirwere ichi aive munyori mukuru weZuj, Foster Dongozi, mutapi wenhau weZBC Janet Munyaka, Sandra Nyaira pamwe naGudlanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.